A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington. This Thursday, November the 22nd, 2018, where today we'll be discussing what came out of the country's budget presentation today and also events that happened at Parliament prior to the budget presentation. We'll also be taking you into a sneak peek into a Studio 7 town hall meeting that was held in Harare yesterday. I'm Marvelous Mhlanganya Huye. To join our discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back. And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know, Thursday is your day, Pano Pachina Chemadzimai. Don't forget, we're also live streaming on all our Facebook platforms. So go to VOA Shona right now, VOA Ndebele and VOA Studio 7 and join in the conversation. If you're just joining us, today we have a fully packed program. We're going to be discussing what came out of the budget presentation today and events that happened prior to the budget presentation. We'll also be looking at a sneak peek into a town hall that was held by Studio 7 in Harare yesterday. What are your views on all those issues? And we'll be opening up our microphone to hear your views. Kune avo vachango pinda mchirongwa nasi tine chirongwa aiwa chine manyukunyuku tichange tiri kutarisa zvanga zviri kuturwa ku budget yaitwa iyo ku parlamente nasi uye zveta ona zvanga zviri kuitika apo vadare ve MDC vawanikwa ivo vachiburitswa mu parlamente pasvika vamunangagwa vachipomerwa ivo mhosva yekuti vanga vasiri kusimuka vachikudza vamunangagwa saka ndo zvimwe zvatichange tiri kutarisa tichange tichikupai zvemuchidimbo zvaka itika nezuro pa town hall yakaitwa musangano mukuru wakaitwa ne Studio 7 muHarare. Asi tombodzokera kune mutori wedu wenhau Patricia Mudadigwa timbonzwa kuti nasi muparamende maturwa chii panyaya yezveupfumi.
Hurumende inotarisira kushandisa mari inosvika 8.16 billion mugore ra2019 kunyange hazvo iri kutarisira kuwana mari inosvika 6.6 billion. Izvi zvinoreva kuti mari iri kutarisirwa kushandiswa muna 2019 nehurumende inodarika bhiriyoni imwe chete nechidimbu kubva pamari ichawanikwa nenyika. Vachitura bhajeti iri, vanobe vati bhajeti ra2019 rakatarisira kugadzirisa matambudziko ari munyika, kusanganisira kushandisa mari yehurumende zvine mwero, kuumbwa kwemabasa, hutongi hwejekerere, kurwisa uori nezvimwewo.
Objectives and priorities from the consultations revolve around the following.
Tiri kutarisira kushandisa mari yehurumende zvine mwero, kubvisa kusiyana kwemutengo, kuona kuti takwezva mari yekunze.
Vanobe vati zvimwe zvichaitwa kushandisa mari yehurumende nehungwaru zvinosanganisira kudzikisa mari yemihoro yevakuru muhurumende, kumisa basa vechidiki veZANPF kana kuti mayouth officers, kubvisa vashandi vasiri muhurumende maghost workers, pamwe nekuona kuti mota dzehurumende hadzishandiswi nguva dzebasa dzapera.
Government has decided that effective 1 January 2019 a 5% cut on basic salary.
Hurumende kutangandira ichaderedza mari yevakuru vehurumende vanoshandira makambani ehurumende uye avo vanoshandira makomishini ari mubumbiro. Hurumende ichamisawo mabasa mayouth officers nemaghost workers.
Vamutuli vati vashandi vehurumende vachawana mari yebhonasi gore rino. Hurumende inotiwo mukuti vawane mari vachatangawo kubhadharisa mari yemitero yezvinhu zvakadai semotikari, zvekunakisa kumeso kwevanhukadzi, mabhegi evanhukadzi, zvekushandisa muchimbuzi nezvimwewo nemari yekunze, kunyange zvazvo hurumende ichirambidza veruzhinji kutengesa zvinhu nemari yekunze chete.
Aiwa apo tanga tiri kunzwa kubva kune mutori wedu wenhau anga achitipakurira zvabuda mubudget ranhasi raturwa navantuli Ncube vanga vari ivo muparamende umo taona nhengo dzeMDC vachiburitswa muparamende iyi saka zvimwe zvezvinhu zvatichange tiri kukurukura nhasi asi tine mufaro mukuru nekuti tichange tine mutori wedu wenhau Praxedes Jeremiah ari muHarare pari zvino achititsananguro kuti zvii zvaari kuona munyika mushure metown hall meeting kana kuti musangano mukuru wakaitwa iwo nestudio 7 nezuro Maneru paCrown Plaza. Saka tichange tiri kuenda kuna Praxedes Jeremiah tichinzwa kuti zvii zvakabuda pamusangano iwoyu. Asi pari zvino toda kumbodzokera kuti titarise kuti zvii zvanga zviri kuitika muparamende nhasi. Tine mavhidhiyo akati one day zvanga zviri kuitika muparamende. Saka tichange tichiti tikambotaura neizvi tombobatane izvi tichionesana ipo pano. Tinotenda vese vari palive feed yedu uyezve munoziva zvokuita. Muchinge mangopinda ibvai mawanikwa imi muchidzvanya pakanzi share uyezve mawanikwa imi muchitipa nhamba dzenyu. Muchipa zvakare code number dzenyu kuitira kuti tikwanise isu kukufonerai. Takamirira iye zvino kuti tinzwe kubva kuna Praxedes Jeremiah mutori wedu wenhau ari muHarare. Regai timbokuchingamidzai. Tina McDonald kudya usiku chiri muta ari kuti tapinda tiri muno muCape Town. Gabriel Machingura ari kuti I'm watching you from Bloemfontein. Aiwa tinokutendai. Gabriel ari kuti zvakare ndiri kuno ku South Africa tapiwa mungaiswa ari kuti tapinda. Isla Machaza ari pananza mhie aiwa tinokuchingamidzai. Ndiri kuona iye zvine zvipije ari kuona nesu pano zvinoratidza kuti aiwa aripo saka tichange tiri kuenda kwaari tichinzwa kuti kwakamira seiko kuHarare. Zvii zviri kuitika. Gabriel Machingura ari kuti I'm watching you ndiri kuno ku Bloemfontein. Sylvester Mutambiranwa hanzi tiri kungoteerera hedu tiri kuno. Pane vazhinji vanga vari kuda kupinda muchirongwa panguva yapfuura patanga tine Let's Talk asi tichavafonera pachirongwa chedu. Asi tiri kufara tiri kunzwa kuti tine mutori wedu wenhau Praxedes Jeremiah. Regai tiende kwaari. Hello PJ.
Hello, marvelous.
Oh, it's great to be speaking to you all the way there in Zimbabwe. How is Zimbabwe?
Zimbabwe yakanaka vakomana.
Aiwa, tinokuchingamidza. Tiri kufara chaizvo nekuti murimo imomo muHarare muri kuitika zvinhu zvakawanda. Taona PJ nhasi kwanga kuri kuturwa iko budget navantuli Ncube. Pane zviri kutaurwa nevanhu here pamusoro pebudget iri?
Vari kutaura zvakawanda but vari kungoti harina zvari kuratidza zvakawanda zvinobatsira kuti vanga vachigadzirisa mamiriro ezveupfumi munyika. Nekuti zvisungo zvese zvavari kuita kana nemuhurukuro yatakaita nezuro pakabuda zvisungo pakabuda vakabvumirana kuti hurumende yemuZimbabwe haisi kuita zvisungo zvinobva muvanhu asi kuti vanoita zvisungo vari ikokoko kumusoro soro ikokoko vasingazive zviri kunyatsoitika pasi apa.
Aiwa mavhamatijiko. Tisatenderera mberi toti wombokwadzisa vateereri vedu isindevele.
Siyalivinyelela valaleli vomusakazo weStudio 7. Sivameyo kusakaza siseWashington DC sonke sobabili lo marvelous kodwa ke namhlanje ngibe lethuba elihle njalo lenhlanhla yamaswazi ukuthi ngiyenelise ukusakaza ngiseHarare seCrown Plaza lapho ke ekade silomhlangano omkhulu wengxoxo mpikiswano ekade khona izolo lapho kade sikhangela khona ukuthi umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa usuwenzeni phakathi kwensuku ezilikhulu ku-100 days. Sikhangela nje ukuthi ezomnotho ezembusazwe lokunye okuphathelane lempilo nje kaZulu. Lapho ke isimo somnotho elizweni leli hatshi uguqe ngamadolo ngoba intengo iqongile, intengo yokudla, intengo yempahla iqonge ngokuphethwe kumbe kathathu kumbe kane ngoba into kathi ukudla kumbe impahla kathi senza enxenye aphansi kwamasenti ayi 50 cents uthola ukuthi $1.50 into enjengamanzi $1.50 isedlula 1 liter yepetulu eyi $1.38, $1.40.
Mhm. Yeah. Mhm. PJ, maybe tuda kuti timbotarisa sneak peek mumusangano wamakaita nezuro, chimbotipa muchidimbu kuti chicha mamu inacho nezuro.
Nezuro murukuro yatakaita takaita rombo rakanaka rekuwana nyanzvi mune zvopfumi. Maisa Kile Sifela Ningoma vanovaivo vanoona nezvekodzero dzevanhu vari masangano akazvimirira oga maCSOs, tikavawo zvekare navamonzora vanovaivo seneta vebato rinopikisa reMDC. Takange takakoka vezanu PF vakatenge vabvuma vaNick Mangwana, asi vakazoita dambudziko rekuti vakaita rwendo. Ndokubva vati ndichatumira mumwe anouya panzvimbo yangu, asi vamutambudzi vakanga vanzi vachazouya havana kuzokwanisa kusvika. Takakurukurwa chikuru ipapa. Takanga takatarisa dengendera kana kuti ndite musoro wenyaya wakanga uri wekutarisa kuti pamazuva zana eutongi hwavamunangagwa paitwei, pane tariro here yekuti zvinhu zvichabudirira kana kuti hupfumi huchabudirira. Muzvare Sakile Sifela Ningoma ndo vakatanga, vakabva vatanga havo zvakare nezvakanaka zvaitikawo mumazuva zana iwayo eutongi hwavo. Vakazotsanangudza kuti hupfumi hauna kumira zvakanaka, zveshuwowo hupfumi hauna kumira zvakanaka, mitengo yezvinhu yakakwira zvakanyanyisa zvisingatomboiti, zvokuti bhodhoro remvura chairo rakanga richiita 50 cents, asi iko zvino izvi raakutoita $50 ka 500 milliliters. Asi ukatarisa ukada kuenzanisa nepeturu, peturu iri kuita $1.38 to $1.40. Saka mutsauko wacho ipapapo ndopaunoona kuti zvinhu mutengo wakanyanya kukwidzwa zvisingamboiti. Zvinhu zvakawanda zvataenda musupamaketi chaimo hatisati taenda muhurukuro iyoyi ndaitoonawo kuti mitengo yacho yakanyanyisa. Uye mari dziri kushandiswa kuno pane kutoone marates matatu kuti US dollar, mabond noti neRTGS. Ndo zvimwe zvaikurukurwa ipapo vanhu vachingoratidza vachingopa mufananidzo wekuti ndo zviri kuitika iko zvino zvinotarisirwawo nevanhu. Vazhinji vacho vaibvumirana kuti kubva pamapanelisti nevavo vakanga vari muaudience vakanga vachibvumirana kuti hurumende yedu inofanirwa kuteererawo zvinobva muvanhu.
Mombobata makadaro PJ, toda kumboenda tinotora ka sneak peek tichitarisa hurukuro yamakaita iyi, timboratidza vateereri kuti mangwana muchange muri kuvapakurira zvipi ipo pano paLive Talk.
Isikhathi lesi semkhetho sidlulile, isikhathi sesizama ukuthi siyakhe ilizwe lethu sihambele phambili. Sibona umbuso ofuna ukubuswa uwodwa, umbuso okhuluma isikhiwe sokuthi there is no alternative. We must be prepared for economic shocks. Isikhiwa sona leso. Isikhiwa lesi siyahlupha ngoba siyabona ukuthi isikhiwa lesi siyafana nesikhiwa sika Margaret Thatcher noma uRonald Reagan. But you know, there is no need to reinvent the wheel. Izinto lezi asolizwe eliqala ukubona ama recession noma ama economic problems khathesi. Lati lapha eZimbabwe we have had our own recessions. Zange sahlupheka kakhulu ngesikhathi se-ISAP, and in the past 20 years of economic decline besihlupheka. Baningi abantu eZimbabwe who have got solutions of how we can do it. So now when you look at the shocks, and I say this also from a women's perspective, yeah, we have seen ama shocks now everywhere, but ama shocks now, ama solutions that are coming to deal with the shocks. It's, for example, making people ukukhipha ilokuza iban import anjo. But where is the measure for social protection? Where is the measure to protect people from, you know, the problems of the economy in terms of social services, in terms of healthcare, in terms of access to medication, in terms of all the other social things this is funa? asi kuoni igovernment ikipa ne 100 days ona lezi isolution yekuti izinto ezisocial zizalungiswa njani. Why sithi kuyahlupa? Kuyahlupa ngoba once again as citizens we are going to be responsible for taking care of abantu abagulayo, and we are going to be responsible for ukuthenga imithi. Why is this a problem? It's a problem because we see an economy, even though it's correct is name, and even though it's open for business, and someone is looking for is correct. And imali ephumayo, the money that is sustaining Zimbabwe is Zimbabwean's money. 50% of our hospitals, the money that sustains our hospitals, comes from Zimbabweans paying from their own pocket. Then we have that health levy from airtime. Has anyone ever told us ukuthi imali yonaleyo yahambana? Then we have into ye cholera. Abantu athi bayenze bakhiphe eco cash. Efika almost $1 million, 700,000 media report yaphumayo. Almost $1 million to cholera from citizens. Never mind imali abayinikwayo efika 60 million. But izimali lezi is not going to support social protection.
You're hearing there a sneak peek of what we'll be giving you tomorrow. We'll have a two-hour show here on Life Talk giving you what took place at the Studio 7 Town Hall yesterday. But we have our reporter on the ground, Praxidis Jeremiah. PJ Tombozoka Kwauri. Tinzwe kuti tichidzokera zvedu panyaya yebudget yaturwa nhasi uyezve zvataona zvichiitika kuparamende. Hameroti wambonzwa here zvaitika?
Ndiri kunzwa kuti pasvika mutungamiri wenyika mudare reparamende ndingati nhengo dzeparamende dzebato rinopikisa vaita zhohozhohwe reyari kuti rekusaremekedza mutungamiri wenyika vachibva vadzingo.
Ehe, ndozvimwe zvatiri chakurukura zvakare ipo pano, nekuti mangwana ndopamuchawana mukana wokunyatsoti vanhu. Saka nhasi tiri kuda kuti tingosvosva vanhu kuti vadzoke pano mangwana vange vane miPJ nevamwewo muchikurukura nyaya yemusangano wakaitwa uyu Town Hall yakaitwa iyoyo neZuro neStudio 7 ichikokerwa nhasi siPJ. Tisati taenda zvedu kuvhidhiyo yedu, ndianani vamwe vanga vari paTown Hall kuitira kuti vanhu vaga dzire kudzoka?
Panga paina Senator Douglas Monzora vebato rinopikisa reMDC rinotungamirirwa navaNelson Chamisa. Paitawo zvekare mudzimai anga aripo, mudzimai ega anova iyo mai muzvare Sakile Sifelani Ngoma, pamwe chete nenyanzvi mune dzezvezvoupfumi vanoitwa ivo vaClinton Musonza. Kubva ningerekenene pavane paavo vanga vakateerera pachitangwa hurukuro, vanga vachiteerawo hurukuro, vakapiwawo mukana wekuti vange vachitaura. Vamwe vacho vakataura zviri so passionate, muchazvinzwira mega mangwana vachipowo advice, kana kuti mazano kuhurumende kuti ngaitibatewo zvakanaka. Pane mumwe akatotaura kati inini ame qualified engineer, asi izvozvi ndakatokwalifaya, ndinofanira kunge ndichiwana basa, ndakatograduata, asi basa handina. Izvozvi izvi ndinotongoswera ndichitoita kiya kiya. Takatozoitawo kutotorera microfoni baba ivavo, vakanga vaine shungu chaizvo vachida kutaura nhuna dzavo dzese kuti dzinzwikewo.
Mungoti dene siNdebele kuti vamwe vanzwe kuti vagogarira pano vachirindira chirongwa ichi mangwana, kuti chii chichange chiri kuitika mangwana ipo pano?
Uhlelo rwaizolo lapo ebesi lengxoxo mpikiswano ehoteleni yeCrown Plaza Hotel, ibe yingxoxo nsibili mpikiswano kwaba abantu bepetukutele, ikakhulu lapho sesinike abantu ukuthi bakhulume akade belalele ingcwethi zethu, kumbe ngithi amapanelist ethu esungula ingxoxo le. Isungulwe ngunkosazana Sakile Sifelani Ngoma, yena ke elimuzweke kancane lapho elichathekela ukuthi zinhlupho bani ezikhona. Kodwa ke ekuqaliseni sibili ngibe sithabe kakhulu ukuthi gazange abe ngulwana ogamulayo kuphela engafake engabuki okuhle okwenziwe nguhulumende, okufana lokuthi even i-Voice of America isivunyelwa ukuthi yenze imihlangano enjengale kuphansi kwahulumende omutsha lowo. Wazokutsho njalo ukuthi uhulumende lowo uphumelele ezintweni ezithile ezincane zonele yezo. Yikho ke ngasimbukeni ukuthi nanana uyavumela ukuthi imbono yabantu izwakale njalo kube lokukhulumisana okuthile, njalo useqalisile ukuthi elule izandla zakhe ukubana axhawule labo abamazweni akhatshana. Yikho lapho ase ezama ukuthi nina anxuse abantu bonke ukuthi babuye eZimbabwe, esithi Zimbabwe is open for business. Umongameli Mnangagwa. Yeah.
Mm-hmm. Aiwana, sithi nemanyukunyuku akawanda tine mutori wedu wenhau ari kukokera pari zvino atori imomo muHarare. Maka chimbotitsananguro piche kwakamira sei kuHarare? Zvinhu zviri kutengeka here? Zviri kuchema chema vanhu? Zviri kuwanikwa here?
Zvinhu zvodhura mwana wamai. Zviri kudhura kuno, haikona zvekutamba. Unoona kuti mitengo yacho hanzi yakatombokwira kusvika kana zvakapetwa kana kashanu. Ndobva yazombonzi hurumende, ndobva yazomboti hai wamanyanya vanhu wee, ndobva vaita kanga kakudzikisa mitengo. Asi mitengo yacho unoona kuti yakaramba iri ipapo, nekuti sechinhu chakanga chichita 50 cents. Chakakwidzwa kusvika kana pa $50. Ndobva zvanzi dzikisai, ndobva vadzikisa kusvika pa 75 cents. Saka mutengo wacho wechinhu changa chichita 50 cents wakangokwira kusvika pa 75 cents. Izvinezvi kukwira kombi chaiko, rwendo rumwe chete rwakanga ruchita 50 cents, ndobva rwazombonzi dhora, ndobva zvanzi dzikisai, ndobva vadzikisa kusvika pa 75 cents.
Thank you there, PJ. We're just reminding all our followers on all our three Facebook platforms and on radio that we will be airing tomorrow the town hall that was held in Harare. PJ, if you can just reiterate in English what we are planning for tomorrow so people can be waiting.
You heard there from one of our panelists, from the town hall meeting that we had yesterday. It was a discussion. The topic was the 100 days of President Emmerson Mnangagwa's on the helm. So we're just fact checking whatever he promised when he was campaigning. Is he delivered? And is he still sticking to Zimbabwe is open for business? So people were just discussing, yes, it is open for business, but this, the atmosphere or the environment is not really conducive, because in the past 2 months, there was a hike of prices. There was so much price hike. You could find some commodity, the price of the commodity rising to about 5 times as much. And people were always joking around the streets that, can you imagine a 50 cents bottle of water that was costing 50 cents, or it rose to $1.50, which is more than a liter of gas, for instance. So the prices have really rose to something very shocking, and people are just so traumatized.
Thank you very much. Tombobva kuna Asisi PJ, timbodzokera zvakare muhurukuro yedu yatanga tiri kutarisa zvaitika kuparamende nhasi, apo taona vadare veMDC vachiburitswa muparliament, kana kuti muparamende nhasi, vachinzi ivo vanga vasina kusimuka semuratidzo wekuremekedza vaEmmerson Mnangagwa. Regai titarire mufananidzo wezvaitika nhasi tisataenda kune vanyarikani vedu.
President varipo tichirohwa.
President wenyika. President wenyika, asi serious ba. Takudza kuna stage harassment pan. Yamhosva
inga uchisiya vanhu vachinzwa uriko.
So. Asi manje so.
Dozo vanhu. Ndikwa hero. Ine one piece of.
We were manhandled by the police. Tikatandirwa pasi.
Aiwa apo tanga tiri kuona zvanga zviri kuitika muparamende asi video yedu yabva yangostika iri ipapa asi mamuri kunzwa zvanga zviri kutaura vadare tanga tiri kuona apo amai Lynette Karenyi tiri kuona honorable Tabitha Khumalo nevamwewo vadare veMDC vanga vari kutaura ivo zvanga zviri kuitika asi taita rombo rakanaka tina amai Karenyi vari panhare rigaitinzwe kwavari kuti zvafamba sei. Hello amai Karenyi.
Hello, zviri sei mazvo?
Aiwa, zviri nani. Mungatitsananguro kuti pari zvino maakupi nekuti tatiri kukunzwa yapo muchiti makuvara. Zvazofamba sei pane zvanga zviri kuitika muparamende?
Oh, pari zvino ndakuhotel ndaitwa discharged. Ma x-rays angu andatorwa ndanzi ari raiti. Ma muscles angu strain saka haimo. Ndiri pa hoto vangondipa masto pain nekubaiwa injection vandabaiwa.
Saka pari zvino muchaita sei manje pane zvamuri kuronga here sebato?
Hapana chatati tagara pasi tichitaura but all in all hakuna ari kufara nezvaitika izvozvo because kodzero dzevanhu dzachikoro.
Mhm. Taona zvakare muchitaura imi budget isati yatorwa kuti manga muri kushushikana nenyaya yekutaurwa kana kuti nyaya yekubhinywa kwemadzimai kana kutaura zvisina kumira zvakanaka zviri kuitwa madzimai ari muparamende. Chimbotisana ngure kuti zvafamba sei.
Ya, ndasimuka ndiparliament isati yatanga one point of privilege.
Mhm.
Ndasimuka ndikareiza issue yekuti izvo madzimai paparliament ari kuitwa sexually harassed. Varume vanoita manzi anonyadzisira, vamwe vanoshe vakasimuka vanosirwa zvimwe zvinhu zvisingaiti kuna hunhu zvinodescribe miri yavo, umwe anotaura zveulife yake. Saka ndaona kuti after receiving zvichemo zvekune mamembers of parliament MDC amwe akutya kuti akasimuka anoshedzerwa. Saka vamwe vakuti aina handichatotauri. Saka semunhu ano mai ndaona zvakanaka kuti ini ndisimukire ndisimudze mudare reparliamendi kuna spika kuti vainzvisisi varume vese ivavo vamwe vanoti vakakwanisa kusimba mukadza anozomuwanira paanosimuka otanga kumuhekla. Saka izvozvo ndo zvandaona zvakanaka kuti it's not a good practice yekuti varu go abuse madzimai because we are not just mavanhu vanongoda kuabuse. So ndati zviri nani ndizvitaure kuitira kuti vanhu vazive nekuti mangwana mazvitakare ndikuye kutaura vanozopetserawo nzara vana zvavanoziva ivo vasina dambudziko kunze kwekuva varume vaita zvimwe zvisina kunaka. Saka ndaona zviri raiti kuti tisimuke tizvitaure kuti varume vazvirege nekuti parliament hatina kuuya kutsvaga warume takauya kuzoshandira Zimbabwe.
Mm-hmm. Saka pane zvamazombonzwa here nezvebhajeti raturwa?
Ini hapana chandanzwa.
Mumbobata henyu makadaro maikarenye. PJ, if we can come back online. PJ, wanga uri kunzwa apo tatiri kutaura namaikarenye vanomirira madzimai kubato reMDC uyezve vari ivo vanomirira Mutare muSenate. Uri kuonawo sei zviri kutaurwa izvi uchitarisawo zvawaona uchipinda munyika pari zvino madzimai vari kuremekedzwa here?
Ndingati ndandisati ndanyatsoona kumainstitutions ndandisati ndapindamo. Asi zvandaona zvacho ndiri kuona hapana mutsauko wakanyanya. Asi panyaya panhaurwa yanhasi taona kuti izvochi hapana kuremekedzwa madzimai. nekuti vatoita zvekushungurudzwa ende tainzwa nyaya iyoyo yekushungurudzwa kwavo zvaratidza kuti havana kuremekedzwa zveshuwa. Vangadai vaitawo mabatiro asiri ekuvashungurudza nenzira iyoyo. Asiwo vamwewo vari kuti kana asiri mutungamiri wenyu munofanirwa kungomuremekedza nekuti ndoo zvavapo. Asi mabatirwo acho havazoitwa ipapapo, zvakangofanana ne Commission of Inquiry iri kuitika iyi.
Mm-hmm.
Yekuti vano panozoshandiswa ruoko rwakaomarara panyaya pamwe dzisingadikani kuti pange pachishandiswa ruoko rwakaomarara.
Mm-hmm. Mumboti de yeah. Nechindevele muchitaurawo zvataura Maika Renye nezvaitika muparamende.
Yeah, edhaleni lepalamende namhlanje ubekusethulwa uluhlu lwendleko kahulumende ibhajeti yomnyaka ozayo eka 2019. So kutheke besiza umongameli welizwe esiza edhaleni lepalamende wabonakala ukubana amalunga edale lepalamende akazange amalunga edale lepalamende awebandla eliphikisayo ele-MDC abazange basukume njengenhlonipho yekuhlonipha umongameli besithi kabamemukeli ukuthi ngumongameli wabo. Yikho ke kuthe kunjalo basebejeziswa-ke edaleni lephalamende. Phakathi kwamalunga edale lephalamende awe-MDC kulabesifazane kulabesilisa, kodwa-ke babaphethwe ngendlela efananayo okokuthi unkosikazi Karenye utholakale ukuthi uhlukuluziwe wafuqwa kumbe walimala waze waya esibhedlela. Yikho-ke abantu abaningi bathi hhayi isandla esikulukhulu kangako akudingeki ukuthi indaba encane kangako ibe kube sokuhlukuluzwa omunye umuntu aze afike esimeni sokuthi alimale. Yikho kade kusolwa ngabantu abaningi, kodwa-ke bebesola njalo labo abe-MDC ukuthi hawu lihlonipheni phela ulokuzena umongameli ngoba yikho sokukhona khathesi, kanti vele kungenza kungaba njani ngoba nguye wakhethwayo okwakhathesi kweminyaka emihlanu elandelayo kuze kuyefika umnyaka ka-2023. Yikho-ke asimhlonipheni kunjalo laloba lisazi ukuthi nananana engxenye njengobana lina lingemukeli lisithi laqilwa, kodwa-ke hantsho phela indaba yangkhona yagcina isihamba edale emthethwandaba ukuze iyexazululwa. Kwafunyana ukuthi yena umnumzana Emmerson Mnangagwa nguye onqobileyo. Yikho-ke asihlonipheni kuze kufike iminyaka yona leyo emhlanu.
Mm-hmm. Zvamira zvakadaro, regai timbokuratidzai zvanga zviri kuitika muparamende. Let's now go to a video of what happened today in parliament or outside.
Asingeni sixotshiwe kuthiwe singangeni okwanamhla sisangeni.
We are hearing there from one lady parliamentarian who was speaking just outside of parliament, PJ.
Ye ikwengicho kutenanana abanengi vele bathi bona wonke amacele angabe eposise lapho lalapha ya, kodwa ke kude ukuze kufike ekulimaleni komuntu yikho lapho abasola khona kakhulu.
Mm-hmm. We also have other video. I think we'll go to one of them to just find out what also happened, because we also had some men who were also kicked out of parliament and they were bitterly complaining about how they were handled. And we are hearing that Honorable Tabita Kumalo was also taken to hospital. So we'll go back to Maika Renye to tell us a little bit about that. But for now, if we have our video on what happened to the male MPs who were also kicked out.
Parliament. Saka ndiri kutinini zvazvongota hurumende rino munyika. Ihurumende yemabhinya, ihurumende yemhondi, ihurumende inotungamirira vanhu nekudzvinyirira. Asi vanhu vasingaipi. Vanhu veZimbabwe vana kuvhotera Munangagwa, vakavhotera vachamisa. Saka isi hatimusimukiri mudaro macho. Ndoenda kuna Jacob anonzi mutenda, munhu wezano. Wataridza uzano hwake naizvozvo, naiye wacho. Patadzoka zvakare hatimusimukiri nokuti hazi basa rake sasipiko paramera.
Apo tiri kuona mumwe mudare weMDC vachitaura Sergei, tichikupai vhidhiyo yedu yokupedzisira tisati tadzokera zvedu muhurukuro yedu.
Zvaitika ndezvokuti tapinda muparamendi nhasi tiri kutarisira national budget yenyika. Saka tapinda mukati pauya speaker tasimuka semugariro wedu separamendi. But sekugara kwamunoziva kuti isusu tine dambudziko nenyaya yepresidents nekufamba kwakaita maelections. Saka nyaya haisati yagadziriswa, tinotarisira kuti igadziriswe. Saka papinda president uripo weZANU-PF, isusu hatinosimuka, taramba takagara. Taramba takagara kudaro speaker weparliament abva kuma members of parliament vese varamba vakagara veopposition budai kunze. Tikati ko tirikubuda kunze murusensa mutemo upi? Ndopaita dambudziko ipapa. Then speaker abva adaidza mapurisa kuti mapurisa aite sei. Mapurisa atitore. Mapurisa paapinda zvabva zvakonzeresa mhirizhonga muparliament. Zvakonzeresa mhirizhonga kudaro, vamwe maMPs varohwa, vamwe vakuwara, like Honorable Karen Kore vakuwara, Honorable Tavita Kumalo vakuwara, nemamwe maMPs akuwara, Honorable Murai vanga vari kurohwa nemaCIO vakuwara. Inini ndarohwa asi handina zvangukuwara. But in the right, teacher Famba, the wrong was a dare parliament of Tinai, it was my police and opinam dare. I spam temo, I vomit Vinayika, I sing a head to Tarsira, speak out at the bus. Sakatus or Jimmy Gadis from Guapu Tarsana.
We're hearing there from one of the legislators from MDC who was also walked out of parliament for refusing to stand when President Emmerson Mnangagwa entered to listen to the budget presentation by the Minister of Finance. We did try to get hold of ZANU-PF representation to be on the show, but so far we have not been successful to also give us their side of the story. Asire, gaitende kunasi SPJ. SPJ, muripo ira.
Hongu ndiripo.
Maamuru kuona zvanga zviri kuitika muparamende, mbotipaiwo kuti nechindevele.
Walinye ilunga ledale leparamende avanga vebandla ele MDC ubekhuluma lapho ngokwenzakeleyo ukuthi bathe behlezi bemelele ukuthi bethulelwe ibudget. Kwangena ke uspeaker umlawuli wedale leparamende wa basukuma njengenjayelo, kodwa ke kutheso kungena umongameli Emmerson Mnangagwa bona bazihlalela phansi. Okuconule usomlomo wedale leparlamente wathi yena wasebiza ke amapolisa ukuthi abaxotshe edale. Babuza ukuthi yena nasixotshwa ngawuphi umthetho, ngoba kulilungelo labo ukuthi bayekele ukusukuma kumbe bayatshengisele ngokungasukumi. Uthi kabamsekeli umongameli Mnangagwa, kubatshelwa kwababizelwa ke amapolisa abaxotshileyo ukuthi kabahloniphi. Kodwa ke bona bathi bona balokhe bephethe elokuthi lolu daba vele lokhe lungakalungisiswa ukuthi bona batshontshelwa ukhetho lwalonyaka. Yikho ke bathe sebebizelwa amapolisa baxotshwa bonke, batshaywa ngamapolisa. Abanye bangkhona abangebesifazane balimele unkosikazi Karenyi esilaye khonapha kuhlelo lwethu lamhlanje, nganye lonkosazana Thabita Khumalo labo balimele. Yena akade umakhuluma akade khuluma khona lapho laye uchayi uthena uchayiwe, kodwa yena hayi kalimalanga kakhulu. Yikho ke kade kusenzakala ukube yingxabangxoza yenzakale edale leparlamente.
I want to thank you there, PJ. Tune mterere ari panhare pare zvino rigaitende kwavari. Hello.
Hello, magani.
Hello.
Tiripo, tiri kutaura nani?
Mutaurawana mukoma Doubt Murwisi kuZambia.
Taura itinzwe mukoma Doubt.
Izvi zvanyatsoradzidza pachena kuti nyika yeZimbabwe haina kwaichaenda izvi. nokuti zvava kunyatsuradza kuti bato ravo ribato hwani rinoda kutonga muZimbabwe kana vanhu vachibuditswa muparliament zvinorevei kuti vanhu vese mapato akavhotirwa nevanhu kodzero dzevanhu dzatyorwa zviri pachena zvokuti tonyatsoona kuti Zimbabwe inyika yebato hwani zvinotiratidza kuti hakuna kwazvichaenda nyika yatokanganisika
Tina Honorable Karenye vari pano panhare kana muda kutaura navo tinogona kuti vauye panhare
ngavauye titaure
Honorable Karenye pindai zvenyu mai Karenye
yes
taurai tinzwe mukoma zvamungade kuvabvunza
mama ndaida kubvunzawo kuti vanhu vatoita zvokutorohwa zvokutoita zvokutokumurwa mabhutsu kunzi vanhu vachirohwa zvokukumurwa bhutsu
ya mune vanga vachiita mhozi yakana vachimunhu uchimanikidzira munhu kubuda vachiitwa nepamusoro because vanga vawanda kamapurisa and tanga tisina kunge takagadzirira kuti pane zvichaitika mudare reparamendi saka the moment yaunotorwa wodzunzwa wodonhedzwa pasi umwe anoyachikutsika umwe unoyachidi mukatarisa mumavhidhios munoona even honorable chibaya paya vese vaakuuya kuda so hazvina hunhu zvaitika
nekuti ndanyatsonzwisa kuti pakutanga munenge manga muchitopa spichi yekutaura nezvekumbunyikidzwa kwemadzimai asi mukupinda kwaita mutungamiriri wenyika zvinobva zvataidza kuti zvinenge ndo panenge patanga kuchinja zvinhu kuti vanhu vabva vatanga kudzingwa vachirohwa chichichi ndinoti sori zvenyu nyika yedu taakutongoiziva tese kuti ndo zvairi
chinondirwadza ndechekuti if you watch mamwe madebate anoitwa nedzimwe nyika vana south africa unoona ana Malema achitotaura to the president ende hapana zvaanoitwa because ikodzero yake yekutaura pfungwa dzake ende zvichitoita kuti nyika ifambe but zvataitwa sevanhukadzi kuti iwori munhukadzi utori pasi mupurisa ari kutosvika ari kufamba president wenyika arimo saka unoda kutungamira ani
ipapo nekuti ipapo ndaitofananidza nekunoko kwandinogara inini kwakutori nezuro kwakuine meeting yekunzi vanhu yai mupe zvamakaona mumaelections ese akaitwa from 2016 ichichi vanhu vanga vauya vachipa umbowo kuti makaona pakabirwa here kana pakaita sei toshamisika zvinoitika munyika izvi
kwedu kuna zvitu
saka mai ndifana itoshamisika kuti saka kuZimbabwe vanhu vakunzi vari muparliamendi vanhu vakavhoterwa nevanhu vakapinda muparliamendi vanonzi budai vanhu vanorohwa vanokuvadzwa zvokuti vanhu vanotosvika pakutoenda kuzvipatara
ende muparliamendi tinogaidwa nemitemo tine standing rules and orders inotigaidza kuti zvii zvinofanira kuita maprocedings eparliamendi hapana pakanyorwa kunzi kana mukuru wenyika asvika unosimuka hazvipo
aiwairi
kunzi unonzi unofanira kusimuka kana usi kuda yaosva here
chinoitika ndechekuti takutongofanira kutongonzwisisa nyika yedu kuti ndo zvairi inyika ine bato hwani rinoramba ichitungamira zvinhu zvinorwadza zvakanyanyisa kana kwatiri kunoku isu kuti tinge tiri kunoku inyaya kutoti hatikwanisi kutenge tichitorarama tiri kuZimbabwe
zvizvozvo
mukoma yaiwa nhasi maita laki rakanaka mukoma regai titorowo vamwe kuitira kuti vakwanisewo kuwanikwa vachibvunzawo mibvunzo yavangade kubvunza kuna amai Karenye vari pano muve nezuva rakanaka
Okay,
tinotenda. Mai Karenye, if you can just hold on, we're hearing there from our caller who is just expressing that he's in Zambia and he was saying that he was surprised because in Zambia they are being asked as citizens to come and talk about the last election, whether it was fair or not. So he's saying he's hoping to see something like this happening in Zimbabwe. Tombodzokera kuna Sister PJ, muripo here up.
Yeah, nkona.
Ehe, saka mumboti desha achitaurwa na caller wedu kuna Mai Karenye.
Ube loke buza imbuzo kuti yanana nalinali kuhambise njani njalo yena ube sithinte ngochingo engena kuhlelo evela eseZambia ikho ke beloke bependulana bebuzana unkosikazi Karenye la ichasisa ukuthi akula mthetho ochoyo onqumayo ukuthi nxa umongameli welizwe ingena edale leparlamente kumele basukume
Aiwa, tiri kunzwa apo regai timboverenga vari pano palive feed yedu. Tiri kuona kuti pana Courtney Memi Koti ari kuti ndifonerei, tamboedza kufonera isisi Courtney asi tichaedza zvakare. Mofu yacho ari kuti ndirikufonerei ndakamirira. Tina Courtney zvakare ari pano ari kuti tifonerei tichafona. Regai tidzokera kuna Maikarenye, tombotarisa kuti tanzwa Vantuli Ncube vachitivo vabvisa yatingati iye juti pane zvinoshandiswa nevechisikana masanitary pads kana vari kuteedza. Munoona sei izvi?
Ipapo ndinoti uri mutemo wakanonoka. Nekuti mukatarisa izvozvi pads muZimbabwe riri kuita up to 3 donors. Ende 3 donors yacho unoiwana kupi? Zvoragidza kuti tinoita kudzokera zvakare paya kuti vana vedu vachikura vanga vasikashandisi mapedzo, vaishandisa machira, zvinova zvinokonzera futi kuti vana vedu vazobatwa nekenza. Saka ndinotenda kuti kana juti iri sisipo, asi inini nyaya yangu haiziri yekuti sajuti chete, tinotenda kuti juti hari sisipo. Asi ndodazve kuti tidzoke bheki kuti Marvelous uzowana mari yekuenda kuSouth Africa une waenda kose. Ende mari yacho unenge waiwana kupi? Chiri kudiwa munomu kuti tiwane mabasa tiite. Kana taita mari mafactory akavhurwa, taakugadzira munomu tega mapedzi acho, taakugadzira munomu tega kotonu, ingati tinorima donje wani. Chiri kungodiwa chete mafactories anoita zvinhu izvi kuti zvinge zvavepo. Nekuti kana tikanyati juti rabvisa, ijuti riri kubatsira mabig shop anouya achizotengesa. Asi isusu dai zvaigadzirwa munyika medu, tai tisina nemidzi yekutaura nezvejuti. Taidai tingozviti muno, nekuti chii chinotadzisa kuti pedi rigadzirwe muno isu tichiri madonje.
Aiwa, mashoko makukutu, mombobata makadaro. PJ, over to you.
Mbuzile unkosi yazikarenyu kuti kukichwe umtelo owe juti empahleni lezo ezingenayo elizweni ezisetshenziswa ngabomama lapho besesikhathini. Yebo, wathenana uyakwamukela lokho, kodwa-ke ucini khona lapho. Kumele-ke kuyekethiswe eminye imithetho njalo khona ukuze uthole imali yokuthi uye phandle kwelizwe ukuyathenga leyo mpahla. Vele kayikho elizweni ngesimo somnotho esikhona elizweni.
Regai timboenda kumuteereri. Hello. Hello, caller. Mukoma George muripo here? Ameno naredza vo havasi kudaira. Tinanyasha Nyagutu wesi ari kuti please ndifonerei. Jabu Ernest hanzi murifona here? Aiwa, tiri kuedza kuti tikufonerei, asi regai timbotaura edu nasisi PJ takamirira makolas edu. PJ, so what happens now from this town hall that you've just had? Where to next?
We are actually going to 3 different places. On Monday, the 26th of November, 2018, we're going to be in Matabeleland South, in Gwanda, where we are going to discuss about devolution of power and some other issues that are surrounding people that live surrounding Gwanda town. From there, from Gwanda, from the times, it's from 10:30 to 12:30 for 2 hours. So you are all invited, those who reside in Gwanda and the surrounding areas. From Gwanda, we're going to Lupane, Lupane Center, on the 28th of November. The discussion is going to start, is going to start at 10:30 as well, up to 12:30. You are all invited, those who live in the surrounding areas on at Lupane Center, you are invited. We are going to be discussing the devolution of power as well. You also notice that we targeted Lupane in Matabeleland North. That is where the Gukurahundi massacre happened in the 80s. So it left a lot of victims, children that cannot even access birth certificates up to now. If you cannot get a birth certificate, you cannot get an ID. You can neither get even a passport.
Mm-hmm.
So we are going to discuss all those issues. There are some information that we want to impart to the people that they can access these documents right now. The situation has been made easy, but because people don't know, so we are going to discuss all those things in the town hall that we are going to hold at Lupane Center
mm-hmm.
on the 28th of November. From Lupane, we are going to have our next town hall in the Bulawayo City at the Rainbow Hotel. It's from 5 o'clock to 7 o'clock p.m.
Thank you very much, PJ, but I don't want to hear everything because tomorrow we'll have a two-hour program where PJ and the rest of the team that actually held the town hall in Harare yesterday will be talking about what came out of that event. But it's Nemo Mtere Regatende Kwavari. Hello? Hello? Hello, caller? Mukoma Ngoma Muripo Ere? Nare dzeda mino zvadziri kuita mukoma ngoma havasi kuda kutaura rigaitende zvedu kuna Maika Renye. Maika Renye muchiripo here panhare? Aiwa dzinyu nhare nhasi dziri kuita zvakanaka. Tanzwa kuti amai Kumalo, Tabita Kumalo vakuvara. Pane vamwe vakuvara here uyezve chichazoitika?
Vamai Kumalo ehongu ndavasiya pandadischargewa paAvenue after ndava. Result angwe X-ray. Ndakia oyu wako ndako X-ray. Kaka andisati ndangro kutiva azo kutajwereka na kutavasati. Mamo mamemba kufanya mendo wakua ravarumi. Ndi wanga waka ngomi ureka kutofanya mendo waru kuti aywa. We are demanding kiti mapurisa arikanapa awa atu uje kiti wai wati roa. Kaka I remember so Unarebo Chibaya, Unarebo Murai, Unarebo Amamauswa, Unarebo Mseami, Dovaro, Amamuwa, Ovaruan, Mapuri.
Mhm. Aiwa imbo batai makadaro pane varikuda kutaura nemi pane varikuzviti mhofu pana papa live feed edu varikushindifonerewo tirikuedza kukufonera imhofu kuti mutaure naMaika Renye. Mombo bata zvenyu makadaro. PJ, if you can come back on. Ndirikunzwa kuti pane caller rigaitende kuna caller wede. Hello.
Yeah. Woti mbaleke esilabo abasandilayo
kuselo lethu. PJ, if you can just hold on, ndimbotaura na caller. Hello, caller.
Hello.
Tukutaura nani uyezve muri kupi? Taura itinzwe mukoti gaga nguva yedu yadya nani. Aiwa, tinokutenda inare dzenyu hadzisi kunyatsonzwisika zvakanaka mukoma kuti nasi totenda kuti mapinda muchirongwa. Nguva manje mukoma dzadyanana chiregai tudzo kufonerai zvakare mangwana.
Yeah, wanatua nifani.
Ayi wandisho zure nge iti kufonere mangwana mkoma tingoti ga mangwana. Maitabas. PJ, okay, if you can come on for a few minutes before we wind down. Miss PJ?
Yeah. Wati ngibale abasilandileyo abakhangele lathi ku Facebook abasilandelayo besisekela kuhlelo lwethu ngilithembisa kube kusasa sizabelisile ngxoxompikiswano le enziwe eCrown Plaza Hotel eHarare lapho ke kade sikhuluma ngombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa ensukwini ezilikhulu ezedluleyo njengoba efikise lezo nsuku ngomvulo mhlaka 19 Lwezi. Kuloti mihlabangana ukhona lapha uthi na watching from Newcastle upon Tyne and Wear. Kulani Mathema watching live from Joaneng. Botswana Mikeim Nashen watching from Zimbabwe. Alaska Nkosi Midrand eJohannesburg. Mikeim Nashen, does Zimbabwe has human rights at all? Ulifa is watching. Gift Msarurwa. Thank you Mkoma Msarurwa is watching. From wherever he is in Europe. Siyalibonga kakhulu ngokusilandela kuhlelo lolu olwe VOA Ndebele lapho ke esihlaziya indaba ezibhekane labesifazane empilweni zethu izandlupho izangkathaze kanye lokukhuthazana lokucebisana ezintweni eziningi. Lilalele kusasa lisilandele silama lawa ama town halls meetings eGwanda eLupane lakobulawayo. Kodwa ke lithiye indlebe, lithiye amehlo ukuze libukele uhlelo lwethu oluphume eCrown Plaza Hotel izolo eHarare.
Mhm. Tine mwe mthererere ke itende kwavari. Hello.
Umakadi.
Ai watiri wadi tukutaura nani?
Ndi Mofu ari kutaura.
Ah, Mofu maedza kubvira kuseni chitaura itinzwe mapinda muchirongwa.
Ndaedza shuwa ndiri kutanga ndinoti kuna Mike Renyi tino kusupporta ine zvamuri kuita. We appreciate you for all the work that they are doing. It's difficult to operate under the circumstances they are, but they are brave enough. Ndivanga vachitimiririra and what we believe in. Tinokutenda izvakanyanyisa.
Amaika Renyi ameno kana muripo mubva mataura naMofu nekuti nguva yedu yadyana nasi pinai mubva mangoudzwa naMofu zvavari kufunga.
Thank you very much baba. Tinotenda nesupport yenyu and hatisi kudzoka kumashure ticharamba tichikumiririrai kusvikira Zimbabwe.
Moti gaga Mofu.
Hello?
Moti gaga nguva yedu yadyana.
Oh, alright. We support whatever they are doing. Keep it up. It's a great work. They never be deterred by the enemy because they will always come to plan and to thwart races. I try to as citizens. Keep up the great work. Ndo chete za nashida unyanya kutawa.
Ai wati nukutenda hii nguwe edu nduwe ya jikana na nukutita kushika kukua mvure ya cheka makumbo. Maika Renyi mochungo ya moisa isgwirenyi lekupetisira taa kupetza edu chirongwa. Kuti remangwana munona rakamira sei kuvanu kazi?
Remangwana ndinoona risina kumira zvakanaka kuvanhu kadzi nekuti kuoma kuri kuita zvinhu munyika zvinongoafekta madzimai.
Mm-hmm.
Chero zvese zvaunoita zvinongopedzisira zvakubata zvichingokudzorera mukitchen. Kureva kuti kana pasina ikonomi kuti yamira zvakanaka, kureva kuti vana vedu vacharamba vari marovha, varume vedu vacharamba vari marovha. Ukaona nyika yakuti munhu akutadza kuafoda kutenga sanitary pad. Kureva kuti nyika iyoyo yatuka. Nekuti ukaona mukore uno vanhu vakudzoka pakare sekunoshandisa machira, kureva kuti zvinhu zvemunyika imo mazvina kumira zvakanaka. Chandingangoda kutaura kumadzimai kuti aiwazve mwana asingatena anofira mubereko. Tikaramba takanyarara kureva kuti zvinhu zviri kutinakira. Asingatitaurire hurumende kuti aiwa kahurumende, tiriwo vanhu vane mhuri dzinoda kuchengetwa. Navo ngavagadzirise nyika, navo ngavazive kuti election ikanga yangoitwa a dispute nyika itimiriri zvakanaka. Ndinongoti kumadzimai
Nguva yedu ndoyadyanana Maika Renye, tinokutenda ichaizvo, tinokutenda ichaizvo. Thank you so much to our valued guest we had there, MDC's Lynette Karenye, who was involved in an event at Parliament today. We also had our reporter on the ground, Praxedes Jeremiah, who was at Crown Plaza where a town hall was held. And we are going to be giving you the town hall in full tomorrow. I'm Marvelous Mhlanganya, who are you?